Ndane 15 years ndiri munomo. Kasichishuwo chikuru ndechekumusha. Ndoshanda ndiri makanika kuno. Kasi ndoda kuti ndichitanga kuuya. Hazirizo zvandakatanga ndichiita. Ndakabva ine ndasenzera Harare City Council workshop. Ndiri foreman ikoko. But kuuya kunoku unombotanga uchizviramba. Umboita zvese. Ndakamboita construction. Ndakambotraya kudrive matrucks. Isati ndaona basa rangu. Yezvo ndosenzera Ford dealership. But regai nditi kudiaspora kushanda kwakasiyana nekumusha kunoku kunorwadza. Like mazana ndotosenza 6 days a week. Kuendesa vana kuchikoro kunoda mari, vabereki kumusha vanoda mari. Kumusha ndandine tariro pandakauya ndandine tariro yekudzokera makore 2 or 3. Kasi ndini ndiri pano ndane 15 years ndiri muno.
Saka kubva pamauya imi muna 2001 hamusati mambodzokera kumusha here vaboti?
No, ndakadzokera 2012, ndakadzokera gore rakapera 2015 muna November.
Saka tingati ndo zvakupai here pfungwa yekuti mufunge kudzokera kumusha zvachose?
Ndaiti ndichadzokera nokukurumidza but ndaizoenda muna 2015 umu. Ndakati mirai ndimbomira nekuti ndakaona zvinhu kunge zvakakaka. Pandakamboenda 2012 pane hope but iye zvino izvi ndakaona senge zvinhu zvakakaka ndakadzokera. Ndotamba nhamo. Ndakamboita maprojects angu avo kumusha ikoko andofunga kuti anga angondipo kamari iri kungovako dzimba idzodzo but kana vari kugara mudzimba machemomo vako gedha gedha kana kubhadhara. Saka chisi chinhu chekuti ndingatembe kuti ndingapiwa marendaus ndakararama because mwedzi unosvika wakanzwa munhu achiti haana mari. Kuti ndidzokere ndinoti ndinotanga kushanda futi kumusha kana ndinojingirisa because takutaura nezvekujingirisa kana tiri kumusha handifunga kuti ndingakwanisa.
Iko kuBoston mune zvimwe zvamunoita here kunze kwekuve makanika?
Inini actually kubvira nokubvira ndandine basa one but kambani yedu yakatengeswa yanga iri family business dealership but yakatengwa nevamwe saka zvinhu zvacho zviri kungooma dzimwe nguva hatiwani basa rakawanda because isiana makanika tobhadharwa pejob. Saka tifaindi kuti tentiriko the whole day but we can make job nokubhadhara for like 4 hours instead of 8 iwa sikero riko. Saka ndakutongoita second job Uber driving but ndine intention yekuzotangawo something changu pachangu ndiregedze zvekusenza kana chikwanisika ndoita kana maseasonal ndichimbonocheka kumusha ndichidzoka ndigare ndiri connected nekumusha because shungu dziri kumusha chete.
Vanyani munozivikanwa muri munhu anoita zvakare zvemagitare mungatitaurira kuti pane nguva ino yamuri kuti zvinhu zviri kumboita zvichioma muno muri kumbosanganisa here nyaya dzemagitare mukati imo?
Ndaimboti sangana nevanhu vakasiyana siyana vemunomu nevamwe mashamwari dzangu dzekusouth africa nekumalawi nekughana vanoita music vamwe takaosanganawo kuchurch music yekuchurch but tango tinoo let's form our own group. It first taita zvesouth africa bend inonzi matimba tichireza mari dzeaid tichiita mafestivals but vese vakadzokera kusouth africa tatangoregedza kuridza. But ndakambenge ndarekodha music yangu as an artist yangu pachangu inini of which ndakazoita re-record futi namono mukundu pandakauya pana 2012 takaita mama recordings ndo CD nyowani yandinayo iri kuda kutongoburwa manje manje.
Inonzani CD yenyu?
CD yangu inonzi Shungu. Ndakaipa zita iri maererano nokurarama kwatinoita muupenyu. Ndingape muenzaniso wekuti kukura kwatakaita mubaromo papa neshasha dzairatidzika kuti dzanzine mari but kazhinji mari isina kuonekwa nemabasa akanaka kazhinji ndo inodzoka muvanhu takuvhairirwa. Ndinobhiliva kuti munhu chaiye anenge akasenzera mari akashandira upfumu hwake haudzoke kune vasina achivhaira.